Asi zviripo ndezvekuti veruzhinji vacho havasi ivo vanosarudza vatungamiri venhabvu, asi kuti izvi zvinoitwa neZipa Council iyo inozivikanwa zvikuru nemhaka iwori. Mamiriro akaita zvinhu pari zvino ari kuratidza kuti vachiyangwa vangangotora chigaro ichi sezvo vari kufarirwa neveZipa Council mushure memisangano yavakaita navo kubvira musi uyo vakati vari kuda kutungamira sangano renhabvu iri. Asi vakawanda vari kuti vachiyangwa havakodzeri kutora basa iri sezvo vari kuda kuti papinde munhu akambotamba nhabvu kana ane nhoroondo yokutungamira mutambo uyu. Ivo vachiyangwa vari kuti vane mari yekukwanisa kusandura zviri kuitika munhabvu muZimbabwe uyezve nemazano ekupedza zvikwereti zveZipa izvo zviri kusvika mamiriyoni matanhatu emadhora. Asi vaimbo vemurayiridzi wemaWarriors vaMishek Chidzambwa vanoti kunofanira kusatariswa zvemari asi munhu ane ruzivo rwenhabvu.
Tiri kuti chimbosiyai zvemari, ivai neruzivo rwebhora.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaStanford Makwiro vanoti hapasi kudiwa munhu anoti anobuditsa mari yake muhomwe. Muteveri weDynamos vaPeter Mukweva vanoti nhabvu muAfrica iri kufa nemhaka yekuisa pazvinzvimbo vanhu vasingazive zvemutambo uyu. Vachaura nevamwe vavo pane imwe nzvimbo yavanga vachitandara, vaMukweva vanoti zviri kuda kuitwa munhabvu muZimbabwe zvakafanana nezviri kuitwa muAfrica, umo vanoti nhabvu yawira pasi vachitarisa kuEurope nekuSouth America.
Parakafira kukavu izo ayuti avabhora aibva kunhiziu apaserwani asi avana vatekeko tebho semapulaza atata kuzoblo zvatata chiyamba futi haana teko tebhora.
VaJosiah Munetsi avo vanove nhengo yerimwe sangano revatsigiri venhabvu veremaWarriors reWarriors Fan Club vanoti munhabvu hamudiwe munhu anonzi ane mari sezvo Zipa ine mari yayo kare.
Mari yake ine mari yayo kudhara, magetekizaane mari yakawanda.
Pari zvino vaimbotambira maWarriors vaJames Takavada navaAlexander Maseko neavo vaimbotaura vakamirira City of Harare vaLeslie Gwindi ndivo chete vabuda pachena kuti vari kuda kukwikwidzana navachiyangwa. Benjani Mwariwaru uyo anga akatarisirwawo kukwikwidza chinzvimbo ichi anonzi ari kuzvipira kuve mutevedzeri wemutungamiri wenhabvu muZimbabwe. Vese vari kuda kukwikwidza vanofanira kuve vanyoresa mazita avo top dzemanheru anhasi dzisati dzadarika. Sarudzo yemutungamiri weZipa iri kuitwa musi wa5 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.